Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi hapana chitakwanise kuona kubva mangwanani, tataurirwa mangwanani kuti garai panzvimbo madroping stands pabooster repamusango. Saka taswera ipapo tatokuedze kubata kucommunicata, hapana chakwanise kuiti.
Vagari vekwamutsvangwa kuchimanimani East vanoti nhasi vaswera vakagarira guyosembwa sezvo chikafu chavanga vakamirira chisina kuuya. Hurumende yeAmerica inoti dutu mupengo recycloni Idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi.
Saka navari kutedzera zvekuitwa kuRwanda nenyaya dzekuchenesa maguta, vadiwo kuchitedzera zvekuitwa Rwanda iri kucherechedza kuti munyika mavo makaita chiitiko chisingafadzi munhu wese chekuurayana kwakaitika kuRwanda.
Rwanda iri kucherechedza makore 25 kubva paitika kupondwa kwemarudzi muna 1994. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anobatsira anonzi ari kuramba achienderera mberi nekubatsira vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo recycloni Idai mumatunhu echimanimani nechipinge kuManicaland, izvo zvaita kuti mimwe migwagwa nemazambuko zvichifambika. Mumiriri wechimanimani West mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF amai nokutola matsikenyere vanoti zvinhu zvinenge zvave kutanga kuratidzika mudunhu ravo zvichitevera mabasa ari kuitwa nemasangano anobatsira akasiyana-siyana achishanda nehurumende, ayo vanoti ari kugadzirisa migwagwa pamwe nemabhohoro zvakanga zvaparadzwa. Amai matsikenyere vanotiwo vanhu vakawanda mudunhu ravo vave kukwanisa kuwana chikafu nekuda kwekugadziriswa kwemigwagwa nemazambuko zvakanga zvaparadzwa. Asi varamba mashoko ekuti chikafu chiri kugoverwa pachishandiswa zvematongerwo enyika, vakati mudunhu mavo vezvematongerwo enyika havasiyo vari kusvitsa chikafu kuvanhu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Iko zvino kuchimanimani upenyu hwaakuda kudzokera panzvimbo. Migwagwa yakufambisa, izvo zvisiri kucherewa mabhohoro nehurumende, vanhu vari kupiwa chikafu. Zvikuru kwedu uku tiri kupiwa grain, vanhu vogaisa vodya zvaanani. Nekuti vanhu vanga vakaafektiwa, minda yavo yanga yakaenda, magardens akaenda, vamwe dzimba dzakaenda, marodhi akaenda. Saka izvo zvinhu zvaanani nokubvira kwaita hurumende.
Tiri kunzwawo vakawanda vanga vachichema kuti havasi kuwaniswa chikafu, vamwe vachiti chiri kuzopiwa chichiitwa zvematongerwo enyika. Mudunhu menyu zviri kufambawo sei?
Isu zvatinoita kungosvedzera vanhu, vanhu vovungana. Kana chikafu chikavuya, ivo vanongopa madonazi acho. Hatisati tambosvika patinopiwa isu semapolitician. Patapedzisira kupiwa INSCO sedona ndiyo yakaunza chikafu. Saka vanhu vanga vakawandisa vavari kuma over 1000 vanga vauya kutsvaga chikafu. Saka pa 1000 vanhu vakapiwa 200, vazhinji vakaenda vachigunununa chaizvo vachiona kwekuti ene mahampers aya avhurwa. Vati dhona rakabva ravindisa kuti richadzoka, zvinova zvisina kuzoitika. Saka kusadzoka ikoko kwakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti ndofunga vanhu ava vanga vane chokuita naMP, but isusu hatisisu tinopa chikafu.
Kuchine vari kuwanikwa here vakashaya? Nekuti tinonzwa kuti kwava kune imbwa dzaa dzichibatsira kufemedza. Pangafungidzirwa kuti pangadai paine vakashaya?
Kwedu ndiko kune vanhu vazhinji vane hama dzakafira. Zvazvinoita munoona chimanimani sedistrict Isuwe kuwesi wanu wanenge wachienda kunana kutiki kuno ita mabasa kuno kwa gagorizi kuno chanda kuma chaunzi. Saka wanu redi kuwesi ndio wakanyanya kwa afetu ama zao zindi zaka fina ikoku. Saka marilo avo wanu cheme kwa kuwesi. Saka saizo zo wanu wopedu waka afetu wa zakanyanyi sabani wa zindi mori zindi zine wanu wa zindi wa sinakuwa nipa.
Ndezvipi zvamunga tarisira rubatsiro rwamunga tarisira mune ramangwana?
Izvezvi we are now building mani mani we kuti vanga vakarasikirwa namagardens avo tichanga kuvapa maseedlings kuti vatange kudyara vamwe vakarasikirwa namaorchards vamwe vakarasikirwa nezvakawanda infrastructure mapumps aipamba mvura kubva murwizi achinda kumagardens ose akakukurwa. Saka hizo zizi tiri kuti appeal kune wose ma well wishers wangada kutibatira kuti vatibatire along those lines kuti tichanga kuita rebuild Chimani Mani West.
Vanga vari mumiriri weChimani Mani West muparamende amai Nokutula Matsikenyere vebato reZANU PF vari parunare kwakare kuChimani Mani West neStudio 7. Zvichakadaro vagari vekwaMutsvangwa kuChimani Mani East vanoti nhasi vaswera vakagarira kuyosembwa sezvo chikafu chavanga vavimbiswa kuti chichadonhedzwa nendege mudunhu ravo chisina kuuya. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti chii chatadzisa chikafu ichi kusvitswa kuvanhu. Ngatinzwei huri kure yataita nakansura weward 23 vaJoel Dumakwezu.
Nhasi hapana chatakwanise kuona kubva mangwanani tataurirwa mangwanani kuti garai panzvimbo madroping center. Saka panguva yacho iyoyoyo tataurira vanhu vese vemuwadhi mangu kuti vaungane panzvimbo 1 vatazvitende koungana pabooster repamutsvangwa. Saka taswera ipapo tade kuedze kubata kucommunicata hapana chakwanise kuitika. Saka manherano apazouye kandege ka1 kauya nezvinhu zvishoma shoma vobva vaende koise kukliniki. Saka tazwa kuti zvinhu zvacho zvanga zviri zvepakliniki asi ruzhinji harina chiravana.
Ndiani angati mugarire chikafu?
Vekucommand center nevamwe vazotibatsira izvezvi vazotikwaidha kunze ndege nhatu.
Ko migwagwa haisati yagadzirwa here zvokuti chikafu chiuye nemigwagwa pane kuti chinge chigarirwa chekudonhedzwa nendege?
Takagadzira migwagwa asi handisi kuziva kuti chinomboita kuti ivo vaunze nendege. Tichiti mugwagwa takagadzira taisweramo nevanhu veruzhinji tikatobatsirwa neEconet iko zvinezvi tiri kutosweramo tichigadzira mugwagwa yacho. Motokari dziri kufamba up and down handizivi kuti ivo vanomboda kuunza nendege kuti chitosi here kuti zvinhu zviuye zvishoma here zvisakwana vanhu kana kuti vanonga vachizviita kuti zvidii.
Asi vari kuzviziva here kuti migwagwa yaakufambika?
Ndakaendako inini kuChimani Mani District ndikataurira DA ndikataurira kansuru ndikataurira everyone vanga arimo nevakuru vemasoja nevakuru vemapurisa kuti migwagwa takagadzira nevanhu vedu tiri kugadzira kugadzira kuti zvinhu zvione kufamba nerodhi. Tinofamba ngekuchipinge toende kwamabheka touya pamakwaha tokwire kuende pandiemi. Tikanga tasvika pandiemi tinenge tati amwe wadhi mangu vanhu vanongouya ipapo panonga pagumire motokari asi ivo vanongoti tode kuunza nendege handizivi kuti tikonzere ndechei.
Chii chamanga muchitarisira kupiwa nhasi?
Hatina chetinotomboziva kuti chii chavari kupa nekuti ivo vanongouya nezvavanonga vafunga pamwe pacho vanouya netirufu pamwe pacho vanozi vari kupa mafuta negrocery pamwe vacho vari kupa zvemablangeti. Saka hatisi kuziva isu taingogarira kuti chero chetapiwa kuti tione kubatsirikana.
Saka iye zvino chikafu makamira sei?
Anhu haana chikafu chacho dambudziko tinaro. Anhu haana chikafu takatomirira izvezvi mukaona netembere izvezvino panguva inei kuma26 kudai tembere dziri kutofamba kuende kumba dzakadzakaswera dzakamirira zvisindi dzauya mangwanani nenzara.
Vanga vari kansura weward 23 kwaMutsvangwa kuChimani Mani East vaJoel Dumakwezu vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari parunare kwakare kwaMutsvangwa neStudio 7. Hurumende yeAmerica inoti dutu mupengo recyclone Idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi nekudaro icharamba ichiona kuti vanhu veko vavana rubatsiro. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 kumuzinda weAmerica, mukuru anoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vapinda mumatambudziko kuUSAID vaJason Taylor vati kunyange hazvo vari kushanda nemamwe masangano mukugadzirisa migwagwa pamwe nekuvaka zvivakwa zvakaparadzwa, pari zvino vari kunyanyokoshesa zvakanyanya kubatsira nezvinhu zvekudya kuitira kuti upenyu husarambe huchirasika.
USAID is prioritizing life-saving response in this case, which doesn't necessarily...
USAID iri kunyanya kukoshesa zvakanyanya zvinhu zvinobatsira upenyu pari zvino. Zvisinganyanya kusanganisira kuvaka zvivakwa asi kune vamwe vanogona kubatsira hurumende mune izvozvo. Asi dzivaiwo kuti seUSAID tagara tine zvirongwa zvekubatsira budiriro yemunzvimbo idzi.
Vateila vati dambudziko rakawirwa nevagari vekumanikaland rakakurisa zvekuti hurumende yeZimbabwe haigoni kugadzirisa dunhu iri vari vega pasina rubatsiro. Vateila vati vakashanyira dunhu remanikaland nechikopokopo cheWorld Food Programme kunova kwavari kuisa mari yerubatsiro vakatiwo chakanyanyovavhundutsa kuona kutambudzika mupfungwa kwevanhu vedunhu iri. Vati vanava vakaona vanga vasina mufaro. Vati zvakakosha kuti mushure mekunge vanhu vekumanikaland vabetserwa nezvinhu zvakadai sezvekudya nekuvakirwa dzimba, vanofanirwawo kuzobatsirwawo kuti pfungwa dzavo dzigadzikane. Vateila vati vari kuchimane mani nechipinge havana kuona pamwe nekumbosangana nevagari vaiti havasi kuwana rubatsiro nekuda kwebato rezvematongerwo enyika ravanotsigira. USAID yatiwo ine unyanzvi hwekudzidzisa vanhu vemuZimbabwe kuti vakwanise kutarisa muchadenga kuti vaone kuti madutu mupengo anokwanisika kuitika rini uye achibva nekupi pamwe nematanha vangatora kudzivirira kuparadzwa kweupenyu nezvinhu kana hurumende ikavakumbira. Kubva zvaita dutu mupengo recyclone Idai, America yabatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni maviri ane mazana matanhatu ezviuru zvemadhora. Zvichakadero, hurumende, United Nations nemasangano akazvimirira nhasi vaparura urongwa hwokutsvaga nechimbi chimbi mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vangangosvika zviuru mazana matatu vanoda rubatsiro kudunhu remanikaland uye pavanhu ava zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe vari vana vadiki. Mumatunhu mapfumbamwe akavhiringwa necyclone Idai mune zvikoro zana nemakumi matatu nezvipfumbamwe zvakaparadzwa izvo zvakasiya vana vechikoro makumi mapfumbamwe zviuru vasina pekudzidzira. Hurumende inoti vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuzivikanwa kuti varipi
uye mazana matatu nemakumi mana nevana vakafa mutsaona iyi.
Huwandu uhu hunotarisirwa kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondwa kwemarudzi muna 1994, mumiriri wenyika iyi muZimbabwe vaJames Musoni vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe vabatane nekushanda pamwe kuitira kuti nyika ive nerunyararo nebudiriro. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Muhurukuro yataita navo mumusha weGlenora muHarare, vaMusoni vati kupondana kuRwanda kwakaitika nekuda kweruvengo rwainge rwagara rwuripo pakati pemarudzi kwenguva yakareba, asi vati zvakapera mushure mokunge vanhu vaona kuti vaifanirwa kushanda pamwe chete nekubatana kuitira kuti nyika yavo ifambire mberi. Vati nekuda kweizvozvo zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mapato akasiyana-siyana, masangano nevanhuwo zvavo vashande pamwe mukusumudzira nyika. VaMusoni vati kunyange hazvo Zimbabwe isingakwanise kutevedza zvese zvakaitwa neRwanda, zvakakosha kuti pave nerudo nekubudirana pachena pane zvakaitika pamwe nekunyaradzana kuitira kuti pave nekuvimbana kuti vanhu vakwanise kugara zvakanaka pasina kurwisana.
So unity has been very helpful. The second thing is to hold ourselves accountable.
Saka kubatana kwakakosha. Chechipiri kubuda pachena uye nekutevedza gwara reutongi hwejekerere. Chechitatu kufunga zvakadzama kuti nyika neupfumi zvingasimudzirwe sei.
Not only embracing good governance and unity, but we need to transform our country, to transform our economy.
Vamusoni vatise kuona kwavo Zimbabwe inogona kufamba negwara rakafamba neRwanda kana vanhu vese vakatevedzera gwara rehurumende rekusimudzira upfumi nemagariro evanhu Revision 2030. Rwanda ichatanga kucherechedza makore 25 paitika kupondana kwemarudzi nemusi wesvondo, uye muZimbabwe mucherechedzo uyu uchaitwa kuvarupe Jesuit University muHarare nemusi wechishanu chinotevera. MuZimbabwe makapondwa vanhu vanodarika zviuru 20 nemasoja ehurumende kumatunhu ematebeleland nemidlands kuma1980s, uye kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa kuranga vakauraya vanhu, kuripa kana kunyaradza vakafirwa, kana kubvuma chaiko kuti izvi ndizvo zvakaitika kuti vanhu vematunhu aya vagadzikane mupfungwa dzavo. Nengo yeboard resangano replatform for youth development vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuona kuti vamunangagwa vari kudzidza kubva kuRwanda, zvichibudikidza nekutanga kwavakaita National Cleanup Campaign iyo yave nemwedzi yakawanda ichiitwa muZimbabwe. Asi vati vangafara zvakanyanya kana vamunangagwa nehurumende yavo vakadzidza kubva kuRwanda kuti yakaita sei kupedza hondo yemarudzi pamwe nekunyaradza nyika iyi, izvo zvaita kuti ive imwe nyika yakabudirira chose muAfrica.
Saka navari kutedzera zvekuti kuRwanda nenyaya dzekuchenesa maguta vadiwo kuchitedzera zvekuti Rwanda iri kucherechedza kuti munyika mavo makaita chitiko chisingafadzi munhu wese chekuurayana kwakaitika kuRwanda.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hongu Rwanda yakaita zvakanaka chose, asi vakati havafari kuti mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vanombunyikidza vemasangano anopikisa. Zvichakadai, mumiriri weRwanda, vashandi vekumahofisi ake nevashandi veRwanda nhasi vabatana nameya weHarare vaHebert Komba mukutsvaira musha weGlenora pasi pachenini, icho chinoitwa chishanu chekutanga pamwedzi wega wega. VaGomba vaudza Studio 7 kuti vafara chose kuti chirongwa ichi chiri kutambirwa nevagari, vakaenderera mberi vachiti izvi zvaderedza dambudziko remarara muguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAlgeria varatidzira kekutanga kubva pakasiya chigaro mutungamiri wenyika vari kurwara vaAbdelaziz Bouteflika. Muchiitiko chicharatidza kana mhepo yeshandiko iri munyika iyi ichiramba ichizovhuvhuta. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutanga nhasi manheru kuita Kongresi yemudunhu reNorth America muguta reColumbus kuOhio. Kongresi iyi ichange ichikokerwa nevanyarikani vakabva kuZimbabwe vanoti sachigaro wemadzimai mubato iri amai Lynette Karenyi, nenhengo yeparamende amai Linda Masara uye mumiriri weMDC kuBritain vaElliot Febvre. Musangano wanhasi uchatanga nekunyoresa vanhu vari kubva kumatunhu eEast Coast, Canada neWest Coast. Mushure mezvo nhengo dzabva kumatunhu dzichatanga kuseya nyaya yezvinzvimbo zvichavhoterwa mangwana zvichitevera mazita evanhu vakadomwa kuti vakwikwidze zvinzvimbo zvedunhu reNorth America. Vanoona nezvekufambiswa kwemisangano muMDC North America, vaNick Mada, vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri mubishi kuita makongresi aro matunhu ose ari munyika pamwe nekunze kwenyika pachigadzirirwa kongresi huru iyo ichaitwa mwedzi unouya muna Chivabvu. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navamada kuti tinzwe nezvemusangano wavo.
Programu yekongresi yedu inotanga nhasi chishanu ichapera musi weSunday, musi wesvondo. Vanhu vedu mamembers leadership vari kubva kumastates akasiyana, tosangana kuColumbus, Ohio kutangira nhasi.
Matunhu akadodoma here vanhu vanozokwikwidza?
Madunhu vari kupedzisa maprocess acho iwayo, but vava ne tarisiro yekunge vapedza. Ndinotarisira kunge ndichiwana zvese izvozvo munguva shoma shoma iri kutotevera, but vari kupedzisa zvese izvozvo, zvinenge zviri kufamba zvakanaka.
Izvi zvakaitwa pachena pasina mutauro?
Ndichitarisira zvandakataura saorganizing secretary, ndichipira vanosarudza, ndinovimba kuti vanotevedzera nzira idzodzo. Kana zvisina kutevedzerwa, tinongo dzokera kuti tiite zvinhu zvine donzo remusangano. Saka matarisiro andinoita pari zvino ndisati ndapiwa feedback, yes, zvinenge zvichifamba zvakanaka.
Mungati vanhu vese vakafara zirwo akaitwa zvino.
Handisati ndawana munhu anopokana nezvese zviri kuitika pari zvino, saka ndinotarisira kuti zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka uye zvichafamba zvakanaka. Handisati ndawana report back inorakidza kuti pane vane kupokana, vanogunun'una kana vanorwisana nazvo.
Tinonzwa kuti amai Linette Karenyi namai Linda Masara vari muno muAmerica. Pane zvavachauya kuzoita here pamusangano uyu weCongress yenyu?
Ndinovimba sekutaura kwamaita kuti mai Karenyi namai Masara sevatungamiri vedu zvunhu zvinorakidza kwatiri isu sevatungamiri vekuAmerica membership yedu takavazivisa. Saka zvinoreva kuti kuvapo kwevakuru zvinorakidza kuzotsigira nekutibatsira kufambiswa kweCongress.
Kana pakaita kusawirirana, vanokwanisa kugadzirisa zvinhu here kana kuti vanenge votoendesa nyaya yacho kumahofisi yenyu okuHarare?
Inini saorganizing secretary muvaki wemusangano muno muAmerica handitarisiri kunyanya kuti pane kusawirirana kunofana kuitwa, nekuti zvinhu zvese izvi takashanda nguva yakareba tichigadzisa musangano. Saka panokwanisa kuita kuti mahiccups tokungogadzisa kuti apa topafinaliza sei, uye vakuru vedu varipo kudai zvinhu zvakatonyanyisisa kunaka. Ende kunge varipo vakuru vemusangano vakatumwa nemusangano wese kutaura Harvest House, saka ndinovimba kuti hapana zvichatinetsa kuti donzo redu ribudirire, vanokwanisa kuzvigadzirisa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemisangano muMDC North America vaNick Mada vachitaura vari parunare vari kuPhiladelphia. Natanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemaWarriors achisati chawana zvikwata zvekuenzana nazvo masimba segadziriro yacho yema2019 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaFelton Kamambo vanoti havasati vawana zvikwata zvekuedzana masimba nemaWarriors segadziriro ye2019 Africa Cup of Nations kusvikira musi wa12 kubvumbi, apo pachaitwa mubatanidzwa kana kuti dzvo yezvikwata zvichanokwikwidza mumafinari eAFCON. Vakamambo vanoti kunyangwe hazvo vanga vachiita hurukuro nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neSouth Africa, vatungamiri vezvikwata izvi varamba kuzvipira sezvo zvingaitike kuti Zimbabwe iswe mugungano rimwe chete navo kumafinari. Vakamambo varamba kuti Zimbabwe yakatowana kare mutambo nemasupa Eagles ekuNigeria, vachitivo vachazivisa kana musi wa12 kubvumbi wadarika kuti zvinhu zvakamira papi. Zimbabwe yakakwanisa kuenda kumafinari eAFCON muna 2004, 2006 na 2017, asi ichingobuditswa munharaunda yekutanga. Asi maneja wamaWarriors vaWellington Pandare vanoti rwendo rwino kunotsva demo kuti Sara Mpini.
Tinotarisirawo kuita zviri nani kupfuura mafirst round atogara tichipererawo. Tinotarisira timbopfuurawo first round Egypt, vakomana vamboitawo history.
Mumwe mutambi wemaWarriors Jan Piri anotiwo havasi kuenda kumafinari kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko, asi kunokwikwidza zvakasimba, achiti iye maWarriors akasimba zvekusvika mukota finari.
Aya, kwa tukenda kwa, we want to go there and make sure that we just get at least my quarter finals, kwa tukenda kwa nde. And it shows with the team edu, ni tamaza wanaka nde. We can make it, tunosikitoko na kusika my quarter finals.
maWarriors, akapedza aripa msoro mgungano ravo, remunzira yekuenda kuma finali, ayo achatanga musi wa 21/10. maWarriors, akapedza aripa msoro pe Democratic Republic of Congo, Liberia, pamwe ne Congo, Brazzaville, mugroup B. Zvichakadaro, makundano ekaso laga Premier Soccer League arikupinda musondo rechipiri pachitarisirwa chaunga chinotyisa Baba Pius Stadium, apo zvikwata zviri kutarisirwa kukwikwidza zvakasimba Capes United neHighlanders zviri kubandana. Zvikwata izvi zvinopiwa mari nekambani Net One, iyo yatichabhadharira vatsigiri venhabvu vanopinda mumutambo uyu zvikamu 50 kubva muzana pamari yega yega yavari kufanira kubvisa pagedhe. Sezvo mutambo uyu uri kuita madhora mashanu, vese vachada kuona vachabvisa madhora maviri nemasendi makumi mashanu chete. Asi chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chine mutoro wakaoma apo chiri pamusha nevavakidzani vavo vetriangle. Kubvira Platinum yapinda munhabvu yepamusoro haisati yamborova triangle mumandava stadium mumutambo weleague. Mutevere wePure Platinum Boys vaJameson Chiseko vanoti iko zvino havasi kuita zvekutamba.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti Saturday tokurova 3-1.
Mushure mekurova Mushwani Stars 2-0 mumutambo wavo wekutanga, murairidzi weDynamos Lloyd Gove ari kutarisira kuti vatambi vake vachaita zvimwe chetezvo apo vari kupinda munhandare imwe chete yeRufaro Stadium nesvondo kusangana neHwange iyo yakakundawo yadha 2-0 mumutambo wayo wekuvhura makwikwi emwaka uno. Mimwe mitambo iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi. Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Mushwani Stars, Blue Chips vs Tier 1, ZPC Kariba vs Herentals, Yada vs Chicken Inn. Nesondo, Manika Diamonds vs Harare City, Chapungu vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Muchirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kusangana neavo vakawirwa nedambudziko recyclone idai kuManicaland nekumasvingo.
Hello.
Hallo makadi.
Ivo makaita wana. Ndikubhuya nasaro dzai kuvhenyika. Kuti manani kungori nano hako kungotyisa kwokuti yei magarira acho mangita akungotye mvura dzei.
Kwakazombonaya here mushure mekunaya kwakaitwa kuya?
Kunongonaya tuma rain showers zvete asi unongogara uchingotya ungangonzwa mhepo unonga utoti zvatouya hezviro zviya. Mutungamiri uri undokurudzira anhu kuti vadini tichavabvise munzvimbo dzakashata teyasagire kwekuenda pakanaka. Asini hangu papfungwa dzangu ka taiba tokumbire kuti mwetinogara pasi pemakomo saka dai vaidze kuti vangatitsvagire pekugara.
Mukutaura namukoma Murizi ndiri muno muHarare. Panyaya yecyclone dai tikurudziro dai hurumende yanyatsonzwawo zvichemo zvevanhu vari kuchimanimani nechipinge. Dai wanzwisiso zvichemo zvevanhu vechipinge nekuti vazhinji vari kuchemera kuti dai vawanirwa kumwe kuri nani kuitira kuti mangwana vasazosangane zvakare nedambudziko irori. Tikuchisvikanawo zvakare nezviri kuitwa vanhu ava vakubirwawo zvakare pazvinhu zvishomanana zvavanenge vawana izvozvo zvokuti chingurudza. Zvarega kuitika nekuti kuna vamwe vakutora mwoyo panyaya dzekupa achita mari kana magumbezi kana chikafu chikubva chabiwa.
Regai tiendee kuna Ashley Panare.
Dambudziko rakasanganikwa naro kwaMutare rakadarika bhatari sikutifadza because kwatone mavouchers ari kutora rubatsiro rwevanhu vachishandisa because vanhu veko vari kunyunyuta vachiti hatisatawana kana rubatsiro nanhasi. Havanotyawa Patrick Mukuti vanoda kutaura nemi.
Ngavapinde muchirongwa. Mukoma Patrick, taurai tinzwe.
Mabatirwo ari kuitwa vanhu vari kunana Chipinge, especially Chipinge, haana kumira zvakanaka. Vanhu ava havasikona rubatsiro rwakanaka, especially pakaita ward inenge ichinzi yakaenda kuopposition party kana ine unyere kupei kuti ine vanhu veopposition party. Havawani rubatsiro rwakanaka. Dai kuri kunzi mari yakabuda inenge yapuwa rubatsiro kune dzimwe nyika, maorganizations iwawo oenda onovaka ega.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa zviri kuitika makongresi ematunhu ebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekwamutsvangwa kuchimanimani East vanoti nhasi vaswera vakagarira guyosembwa sezvo chikafu chavanga vakamirira chisina kuuya. Hurumende yeAmerica inoti dutu mupengo recyclone idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi. Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondana kwemarudzi muna 1994. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vaine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kumabasa 2019. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abala kudla, abala manzi okusebenzisa kusukela ku lokho esikubiza ukuthi climate change.
Kusungulwa esinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho esemali engamadola ayisigidi ezingamachumi ayisithupha.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha iresponsibility njengohulumende.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lokhu lingacace ukuthini owalo umbhuqazwe owegugura wundi uzaphathwa njani.
Weliqhawe ulookout masuku welonanzelelo ngabantu bonke kusukela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga.
Kwenziwa isikhumbuzo sikamnumzana Lookout Masuku, yena owayengumkhokheli we-Vio leZipra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende emanyene labo manyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations namuhla basungule uhlelo lokudinga usizo lwemali engena kuzigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola eMelika, $60 million ezasetshenziswa ukuphathisa abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Imali le ingezelela kuleyo kwebivele idingwa nguhulumende kusicelo sakhe asenza ekuqaleni kwalolu dubo esifika phose amadola angamakhulu amabili ezigidi ezilengxenye $234 million. Sekusitsho ukuba ndawonye sizofika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola akwele Melika US$294 million kuleyo edingwa ngabatholisa usizo ukungezelela kuleyo ebivele izosetshenziswa kwezokusiza labo ababhekane lendlala, isimo kwezomnotho kanye lodubo oselulethwe lizulu elilesiphepho elilethwe yicyclone Idai. Embikweni wakhe awethule emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini e-UN eHarare, umeli we-United Nations kuleli umnumzana Bisho Parajuli uthi lokhu kwenziwa ngemva kokuba uhulumende akhalaze ukuthi udinga usizo lwesiphangiphangi lwezigidi ezedlula kancinyane amakhulu amabili $234 million oluqondiswe kubantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili $2.2 million kubangelwa isimo kwezomnotho emadolobheni lemaphandleni. Uzulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo lelinyathelo eselithethwe ngabe-UN ukusungula inhlelo zokubuthanisa imali eqondiswe ekutholiseni usizo kulabo abawelwa ludubo ngemva kwezulu le-cyclone Idai. Oqhuba umsebenzi wezokuhlaziya enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi kungumqondo omuhle lo osuwenziwe ngabe-UN bemanyene lohulumende weZimbabwe kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokutholisa usizo kuZulu.
Lwenxa abantu bexabana, abantwana uma sebegula, umama nayo uyanjani,
siyabambana njengabantu sincise ukuxaxa ukuthi abantwana besile. So mbonani ulinyatheli ihle ngoba baqhakathisa impilo yomuntu kwedlula ingxabane ziba khona ukukhuthana ukukhona okwenzakalayo phakathi kwamazwe.
Ugumbothi liqhakathekile inyathelo lokubuthanisa imali yokunceda abehlelwe ludubo olulethwe lizulu lesikhukhula lecyclone Idai ukubavikela kwezinye ingozi ezifana lemikhuhlane ebalisa eyesihudo.
Ba kungasayenzwa kanjalo abantu labana baphila lapha kathezi sobabe sebebulawa imikhuhlane yesihudo sabala lizwe lonke kusuka ngenye idisaster futhi. Mbonani kube linyathelo elihle ukuthi kuyadinga sibili ukuthi abantu bebike kathana ukungazwani lokuyana bebambane.
Ukukhangela la ucele lokuba asizwe uZulu otshelwe ngamabele emasimini kungokunye ugumbo athi kuncomeka kakhulu. Umqondisi wenhlanganiso esebenzelana loZulu emaphandleni ye-Growth Edge Development Program Zimbabwe, umnumzana Zisunko Ndlovu, ngomunye wabasekelele elinyathelo elithethwe nguhulumende labe-United Nations.
Sibona ukuqakathekile nje ukuthi imali leyi ibe imali njalo eyayenelisa ukunceda abanye abasezigabeni ezitshiyeneyo eZimbabwe, ilizwe lonke jikelele, especially ikakhulu abasemaphandleni sebeqala ukukhala besithi abala kudla, abala manzi okusebenzisa kusukusela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change.
Leli nyathelo elithethwe nguhulumende lokudinga lolu sizo kusesemasinya. UZisunko Ndlovu uthi kungeliqakatheke kakhulu. Lomhlangano owenzelwe emahofisini e-United Nations ungenwe njalo ngabenhlanganiso ezitholisa usizo kanye lezisebenzisana loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho eChimanimani East esigabeni seMutswangwa kuward 23 batshone bemelele ukudla obekuthiwa kuzalethwa ihelicopter namuhla, kodwa lize latshona kungabuyanga lokhu kudla. Ukansila walindawo umnumzana Joel Dumakwezu uthi ihelicopter ezileyo iphelele ekliniki lapho etshiye khona ukudla okuthiwe ngokwalikliniki. Ngokunjalo uDumakwezu uthi uZulu weMtswangwa udanile kakhulu ngoba esifa ngendlala. Kodwa eChipinge esigabeni sakoCheche lapho uZulu abekhala khona ngokuthi ukudla akufiki ngemfanelo, umumo obikwa usunganeno njalo abantu abaningi sebethola uncedo olubanzi. Sixoxe lomunye wabantu laba unkosazana Salimlambo.
Singathoka kathesi ukudla sokufika ngcono, imigwaqo futhi sivulekile, amanye amabholopho selungisiwe. So ukudla okuningi kufika kuhle. Kodwa inkinga esiyibonayo ekade siyenzakala yukuthi ukunikwa kokudla yikho kade sokuhlupha, ngoba abantu bebenikana ngokwazana lokuthi umuntu usupporta iparty it. Kodwa ukudla sibili sifuna ukubonga kakhulu, bekufika kuhle kunengi, lempahla lengubo sibili sithanda ukubonga ngoba izinto besizithola.
Udaba lokubandlululwa kwabanye kuphiweni ukudla lapha lusaqhubeka yini kumbe solunganeno?
Ngingathi solulungisiwe, kodwa bakhona abangathi basakuyenza. Kodwa akusafani lamaviki adlulileyo okuthi abantu abaningi bebengatholi ukudla ngendaba zona lezi. Kodwa okwakathesi sibili abantu bebezama ukuthi benike wonke umuntu ukudla. So ngingathi okwakathesi iningi labantu abaswelayo beliluthola ukudla. Kulela labo kade bengatholi ukudla ngenxa yokuthi indawo akade bekizo bekungafikeki. Okwakathesi indawo zakhona sokungathi sokulemigwaqo efika kibo. So singathi okwakathesi abantu abaningi sebethola ukudla.
Abakhukhulelwe imizi yahamba yonke, bayazithola ingubo, batholile lamatende lapho abafihla khona amakhanda.
Yes, ngathi iningi lakhona bathole amatende, abanye bathole ingubo, abanye lempahla bazitholile. Kodwa bebelokhe bekhalela ukuthi itende Ye lingaba yinto yokuthi ungafihla okwakathesi kodwa bakhalela ukuthi ngabe uhulumende kumbe ezinye inhlanganiso ezithathisayo zingakwanisa ukuthi bebayakhele izindlu ngokuphangisa ngoba sebesesabele ukuthi umqando usuzabuya sizoqalisa umqando lo so bebekhalela khona lokhu ukuthi ngabe bengathola usizo lokuthi beyakhele izindlu kodwa hhayi amatende lengubo bebekuthola sebili.
Unkosazana Salimlambo isakhamuzi sakwecheche echipinge sixoxela kobulawayo. Kusenjalo inani labantu ababulawa yi-cyclone Idai seliqongela fika ku-344. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lokucacisile ilokhu namuhla. Lusithi leli yilo inani eliqondileyo athi elibikwe izolo elamakhulu phose amahlanu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Eli Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eleZimbabwe lilokhu lingacaci ekuthini owalo umbhuqazwe owegugurawundi uzaphathwa njani. Sokule minyaka engamashumi amabili lathoba mnemunye kwenzakala lombhuqazwe lapho abohlobo lwesihutu ababulala khona osowabo besithutsi abafika phose isigidi esisodwa i-1 million. Lumbhuqazwe waphela ngemva kokuthatha intambo zombuso kukamongameli Paul Kagame ngomnyaka ka-1994. Kusukela ngalowo mnyaka ilizwe leRwanda selithuthuke ukwedlula amazwe wonke asezwekazi le-Afrika. Leli langa lizananzwa emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe okuza kuba khona lombuthano eHarare ngeviki ezayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kunengi okungafundwa ngele Zimbabwe lalo elaba lombhuqazwe olokhu uzila ukukhulunywa ngawo.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende likhokhelele ehlelweni lokukhumisana umlotha ngeqiniso, hhayi ukuthi lifune ukucwilisa abanye abantu. Ungakhayela eRwanda kule museum enkakhayi zabantu abafayo. ERwanda uhulumende wangkhona ulelanga lokukhumbula isenzakalo sona siya okuyinto ezilayo kwelakithi. So ilizwe leZimbabwe mhlazana liza kuvuma njengohulumende ukuthi hayi kwenzakala igugurawundi yayiyinto embi and njengoba yenzakala asenzeni inhlelo to promote i-peace, to promote this and that, anje kuzaba lokuthula elizweni ngoba lalabo abafutheleneyo ngabantu bafuthelene ukuthi safulawa sikanikezwa akula muntu ofuna ukuvuma ukuthi kwenzakala sabulawa asivunyela ukuthi sikhulume ngakho. So konke khonokho yikho ukuthi okwenza abantu beMandebeleni leZimbabwe jikelele befuthelane ngamandla kodwa uhulumende ngakuthatha ukuthi hayi bantu kwaphambaniseka, sicelani uxolo, sicelani ukukhulumisana umlotha, asibeni lamalanga okuthi sikhumbule laba bantu, asibeni nendlela zokuthi laba abangabekwanga ngendlela ezizo bebeke ngendlela eziyizo, into ezifana nayo kuzaba nokuthula elizweni.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende useke wazama ukuthi alungisise lolu daba ngokusungula inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela logatsha lokukhumisana umlotha. Akwenelanga yini lokhu okwenziwa nguhulumende weZimbabwe?
Okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kunjengomuntu othenge imota entsha kumvena umuntu othenge injini entsha kodingafakwanga emotere okudingakalayo okungenza into leyi ihambe iphumelele ukuthi right so the commission nansiya why don't you resource it uma ungakhangela iZimbabwe electoral commission ukhangele these other commissions iZimbabwe electoral commission balezimota balani but lava kavala mali esizinde efuel kan gold ukulumende nalo yakuzevani so avala indlela yokuthi besinyelela abantu abahlukumezekileyo
umnumzana mbuso ofuzwayo ngonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo kazulu esigabeni semandebeleni ibhejuli kazulu kube xoxe ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zangobulawayo bezithe gwaqa e-Small City Hall namuhla zikhumbula owayengumkhokheli weviyo lezipra umuyi uGeneral Lookout Masuku kunkulumo eqhutshwe ngomunye umlweli wenkululeko omhlophe uJeremy Brickwall yena ochaze umuyi njengomuntu oqotho njalo owayelobuntu kakhulu kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Brickhill owayekhulumisana loGeneral Masuku ngamalanga akhe okugcina uchaze umuyi njengomuntu owayeqotho njalo elobuntu.
He knew that his illness was fatal.
Wayesazihlugula bakhe ngoba bayingozi.
And he faced his death with defiance and bravery.
Wabhekana nokufa kwakhe nesibindi esesabisayo.
But above all, he was a passionate man. He was concerned not about himself, but about others.
Umqondisi weMafela Trust uMnumzana Zefania Nkomo uqhathekise ilanga lokukhumbula uGeneral Lookout Masuku ngesizwe imbono yakhe.
Ilanga lalimhle likaMasuku ngibona ngani le liveza izinto eziningi ezingancedisa isizwe samandebele esingaphansi kokuncindezelo olwathiwa ngamakhiwa lalamhla lokhu esiphakathi walo.
Umnumzana Benny Moyo ongumcubunguli laye ongene isikhumbuzo salamuhla uchaze umuyi njengeqhawe elalilombono wokuthuthukisa isizwe.
Weliqhawe uLookout Masuku welonanzelelo ngabantu bonke kusukusela kwabancane kuzipra kusiya kwabaphezulu nga wayelenkuthazelo enkulu ngekusasa yethu la ngekusasa elizwe leli.
Umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni eye ibhetshu likaZulu abayibo abaqoqela umbuthano umnumzana Mbuso ofuzwayo uthi balusizi ngoba okwalwelwa ngomuyi sekusenziwa ize ngababusi abakhona manje.
Ilanga lanamhlanje lilanga elibuhlungu ngoba sikhumbula owayekhomanda ibuto leZipra elalilwela ukuthi abantu bebe lejustice lenhlala kahle economically. But ma ukhangele izithukuthuku zabantu beZipra lendlela abantu abaphila ngayo kade kuyi-opposite yalokho.
Isakhamuzi sakobulawayo esingenele umhlangano unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga likaGeneral Masuku libathunuka amanxeba.
Ilanga lanamhla lindokose kakhulu. Yinkho ngelanga lanamhla uLookout Masuku nxa simkhumbula uthunuka amanxeba kodwa sibuye sisiduduze ukuthi lokho esilezibindi zokumela leyo nto enzima kangako.
Inhlanganiso ibhetshi likaZulu leHabakuk Trust bebambene bahlele ilanga lokukhumbula umuyi uGeneral Masuku ngenjongo yokulondoloza imbali yelizwe abathi ababusi bayiguqula ukusuthisa inkanuko zabo. Umuyi uGeneral Lookout Masuku wabhubhela esibhedlela separarenyathwa eHarare ebhekane lecala ayelibunjelwa nguhulumende elokufuna ukugenqula umbuso mhla zinhlanu ngomabazi kusasa ngomnyaka ka-1986. UMasuku waba njalo ngumsekeli kamkhokheli webutho lesizwe lapho ilizwe lithola uzibuse. Wabotshwa ngomnyaka ka-1982 ndawonye lomnumzana Dumiso Dabengwa besetheswa umlando wokuqoqa ukugenqula umgabe embusweni. Ngo-1983 idale le-Supreme Court lafumana ababili laba labanye abasolwa abane bengelacala kodwa amapholisa abavalela futhi. UMasuku ufe ngomnyaka ka-1986 ngemva kokukhululwa ngoba impila kahle ingasamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku Live Talk namuhla sixoxa ngokuxokozela okukubandla leMDC ngaphambilini kokhetho lokudinga inkokheli yalelibandla entsha oluza kwenziwa emhlanganweni weCongress ngenyanga ezayo. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezenguqu lamhlanje, imidlalo yeKasulaga Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpela viki kulomdlalo okhangelelwe ngabantu abaningi ophakathi kweqembu le-Highlanders iBhozo Chilamoya lele Capes United ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentetho lezindaba zemidlalo ngolwesine, umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders ubekuThemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu lebhozo liphumelele ngoba amalungiselelo alo ehambe kuhle kakhulu.
I think for this game against Capes we've prepared
amalungiselelo ethu ahambe kuhle njalo abadlali bethu bebentshengisa ukuba lentshukuntshu ekufuna ukuba ingxenye yeqembu elizadibana leCapes United ngensonto. Yinto enhle kakhulu kithi nje abaqeqeshi ukuba nabadlali abancintisana ukudlala ngoba kutsho ukuba labo abakhethiweyo ukuba badlale bazasebenza gadalala. Nxa ngikhanyela indlela abafana abazimisela ngayo ngizizwa nginethemba elokuba sizathola impumela enhle kakhulu ngensonto.
Iqembu le-Highlanders libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Black Rhinos emdlalweni walo wakuqala wesizini yalonyaka kuthi leCapes United lona litshayele iManchester Diamonds nge-2-0. Imidlalo yeviki lesibili izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizemukela khona eleNetone enkundleni eluveve kuthi eleNgezi Platinum Stars lizadlala leLumshowane Stars enkundleni eBaobab. Iqembu lezePC Caribe lizemukela eleRentals ngaseNyamunga. Eleyada likhangelelwe ukudlala leChickenini enkundleni yaseRuvaro. Loba nje kule mbiko ethi leli qembu selingatshabalala njengoba umnikazi walo uWalter Magaya kuthiwa akasafuni ukuqhubekela phambili lisekela ngemali kodwa usezabe iphathisa amaqembu amela isizwe kuphela. Komunye umdlalo ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum okuyilo intshantshu zanyakenye lizancikelana leqembu le-Triangle ngasemandaba. Kweminye imidlalo yangensonto, iqembu leManchester Diamonds lizadibana leHarare City emdlalweni ozadlalelwa enkundleni yeKippo ngoba inkundla yeSakuva okuyilo ikhaya leManchester Diamonds ingapasiswanga ukuba kudlalelwe kuyo. Iqembu leDynamos lizadlala leWange enkundleni yeRufaro ukuthi iqembu leChapungu lizadlala leBlack Rhinos enkundleni yaseMandaba. Iqembu leChapungu okuyilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokubhaxabula eleBulawayo Chiefs nge-5 kanyanga ngosuku lwakuqala olwemidlalo. Lalo lidlalela edolobheni lasezishabane ngoba inkundla yalo ye-Ascot layo ingapasiswanga ngakuba kudlalelwe kuyo imidlalo ye-Premier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Chisaspanda uhamba lomhlabelelo sakhulayo ocula ingoma zokholo. UGift McGerald Ncube owazakala kakhulu ngokuthi ngugivesi yadumisa yena odabuka kobulawayo.
Piyayiza.
Umuzi wemakhokhoba kobulawayo udume kakhulu ngokuba nabadlali benguqu hathi ngabaculi. Siyadumisa ngoba sebekhona abaculayo kulezi nsuku.
Inkunzi emnyama.
Anginibingelele balalele emakhaya okhulumayo ngiveza yadumisa ngigospel artist lapha kobulawayo emakhokhoba ngizalwa konkosikazi endaweni okuthiwa yimajiji
sela madlala de athize esawakhiphile usiyadumisa
ngiqala ukucula ngo-1996 ngincane ngingakangena esikoleni ngicula ekhwayeni ka-Sunday School ngabuya ngazocula ekhwayeni yabasha nama-album awu-3 alithi kanye nawe nkosi lakuqala ilolelo lika-2015 then 2017 ngazorekhoda elinye elithi zikhetheleni 2019 ngazorekhoda elinye elithi hamba sitimela
njengomuntu olikholwa ukhulele kuwo umculo wokholo umfana kancube
akwenza ngakhetha umculo yegospel ke ukuthi ngithumayele elizwi likaNkulunkulu ngitshela abantu ngisende imessage ngevangeli lombuso lokubuya kukaJesu umculo wami uyamukeleka kakhulu ebantwini bawuthanda kakhulu abantu ngendlela enyemangalisayo bathanda ukundilandelela nalapho engicula khona kumbe kusemachechi bekuma music concert ama-CD wami bathenga bathaba babusisa amabesho
Israyeli bathi kubo ethanini dawayeli
ngesikhathi sinomona lwizibani ngwalitshela abanye abaculi kunye labalaleli siyadumisa
umculo wami ke yatholakala nala ngisebenza khona kwe-Velocity Records ku-Terina Avenue Lolobengula Street ilizwe engathanda ukuthi ndichiyele abaculi nabalaleli nabe nendaba nokuthi abantu bayatshontshe umculo wenu kodwa bambelelani nibekwazi ukuthi ku-music industry nilandeni ku-Facebook page nugive McGerald ku-Twitter ugive siyadumisa email address ugive siyadumisa @gmail.com
Velocity Records lapho kuphekwa khona umculo onje bese kwethise ngengoma zokholo ezidumisayo zibuye zibusise silo give siyadumisa phela sonto elihle kini lonke balaleli igama lamungeza Jesus banda lisale
abe lilu na silethemba libusisekileke ngengoma zika give siyadumisa. Ayike sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kusungulwa isinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho esimale ngamadola izigidi ezingamashumi ayisithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.